ndingati zvinosanganisira zvinhu zvakawanda zvinondingangopa muenzaniso togona kutangira kune zvinhu zviri common doro chairo kunomwa doro zvakapfuura zvinotaurwa zvakapfuura muyero inonzi substance abuse fodya kuputa masigarettes fodya substance abuse pane zvinodhaka zvakaita sana mbanje madrugs angave madrugs anoinjectwa aya kuti munhu anozviinjecta madrugs kana mamwe madrugs ari kunwiwa mazano kunyanyanya neechidiki akaita sana diazepam vamwe vari kunwa vanotora mapiritsi akaita semaantiretrovirals vomakanyakanya vomasanganisa nezvimwe zvakasiyana siyana kuti vagadzire zvinhu zvinodhaka.
Iri dambudziko iri kukura kwese kuranga risina kumbonyanya kukura asi mazuva ano otorarama awa rakurumbira zvakanyanya, chii chingadaro chiri kukonzera izvi? Vangadaro vakawanda zvakadii vanhu kana mhuri dzatingati dzabatwa nechirwere icho chichi?
Pari zvino handina ndingati figa ndingape seactual statistic asi mainformal estimates vanoestimata kuti about almost 1 in 10 yemazimbabweans vanokwanisa kunge somehow vaine dambudziko rekushandisa zvinodhaka izvozvo.
Zvino chiremba, zvii zvingaitwe nevanhu mudzimba kana mukugarisana kwatigere nevanhu kuedza kubetsera kuti dambudziko iri ridzikire kana kuti ritopedzwa?
Ndinoti chekutanga, I think isu senyika tinofanira kugadzira substance abuse policy and law. Nekuti pari zvino hatina policy inoadressa nyaya dzesubstance abuse muzimbabwe. Kana tichinge tatangira papolisi tagadzira mutemo then tochitarisa kuti ko treatment nerehabilitation yevanhu vane substance abuse tine mutemo here unoprovida for compulsory treatment compulsory rehabilitation yevanhu vane substance abuse? Hurumende inofanira kugara pasi nemastakeholders vana chiremba madevelopment practitioners mapatients groups vogadzira epolicy emental health substance use policy inoona kuti how can we as a country move forward to adopt a proper policy and a proper legislation ichatibatsira mukugadzirisa nyaya dzezvinodhaka.